Yaeri kondea uti mama ano fana ku sandiswa zine utano fane mungo sandiswa ungo titina o taka apeka taka kutura mama ambo sandiswa ni wama wano tova ta paku uti vintika awacha uti nga achi sandiswa ni wama patina sterilization it's not a good idea so Bruno Satisinga Kuruzire, Zinodotikana, Apa Nevano, Daushen Samama, Beta Kusikana, Kusikazile, Angawasikazile, Kumba, Kwete Kutuwa Tore, Watengi, Aninga, Ambo, Ashwa, Ambo, Shandiswa, Nevamuwa.
Nyayangu nyesa pa ya chuku wana ndiyo kuti varipo wame varungu weta woze kabisira kabisira vashitora zaraswa ezo zezo vachi wacha wotanga kufamba vashitengesa zakare asu wame vanu walinga wasinga zivi chamuka taurira vanu ndi chipi vasa tukatenga mamaski aya pa vanu varungu tengesa mumi kwa ba
mamaski anu diwa zonga washandipe kana munhu ari kutenga mamaski idea le anofanira kuatenga kuvanhu ari approved atinoti macertified providers kana zviri zvongoti munhu wakangosukawo ndogadzira maface mask angu zvinonetsa manje uchitanyatsauziva kuti ari kuabva kupi saka kana munhu ari kuatenga inotongova risk iripo nokuti hatinyatsokuzinzwisisa kuti akagadzirwa papi nani nguvai in terms of kuti utano vari kutevedzera iye zvinofanira kuitwa so idambudziko but at the same time vanhu vanofanira kunge vane mafirst mask chandingatokurudzira ndechoti kana munhu uchida mask and usingakwanisi kutenga dziri kuno kuvanhu vari certified bheta kutongoshandisa kucheka kumba kana uri wako waunoziva wacha woshandisa
kana iri face mask yangu ndi logo langu kuiwacha ndichishandisa hangu inini muridzo wayo nguva dzese here
yes Mr. Wande munokwanisa kuishandisa chainodiwa ndechekuti ngaiwachwe nesipo ichene iomeswe kana yaomeswa woipfeka futi izvozvo hazvina kushata munokwanisa zvinokwanisa kuitika.